Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina zvita 10/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCovid-19 muHarare neZuro, apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose wadarika zviuru 11 kana kuti 11,000. Hurumende yoramba kuti muzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga, vavari kunetsana naye aende kunorapwa kunze kwenyika. MDC nezano PF zvonakurirana nyoka menyu pakuputswa kwedzimba kubudiriro muHarare mvura ichinaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica wobatana nevamwe mudunhu reTexas kuda kuti dare rirase mamwe mavhoti ava Joe Biden vakasarudzwa kutungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 muHarare neZuro. Izvo zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave 304 kana kuti 304. Vanhu 95 kana kuti 95 vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi neZuro havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere chikubva zvachatanga vave zviuru 11 nevanomwe kana kuti 11,007. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana 556 kana kuti 1,556. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvipfumbamwe nezana 449 kana kuti 9,147. Mushure mekunge vanhu 75 kana kuti 85 vapora neZuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni 200,300 kana kuti 2.3 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika pazviuru 54 zvine 556 kana kuti 54,856. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 500 kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni 56 ane zviuru 100 kana kuti 68.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru 290 kana kuti 289,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni 15 kana kuti 15 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 500 kana kuti 1.5 million. Asi vapora vave kudarika mamiriyoni 44 ane zviuru 300 kana kuti 44.3 million. Nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu sezvakatarwa neUnited Nations. asi munyika amuna kuwirirana hurumende ichiti iri kuremekedza kodzero dzevanhu asi vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vanoti kodzero dzevanhu dzakakosha zvikuru muupenyu asi dzinoshaya basa kana veruzhinji vasingazive nezvadzo. Vamoyo vange vachitaura semunyarikani pachiitiko chemakundano ezvikoro aitwa sekucherechedza zuva reInternational Human Rights Day muBulawayo nhasi. Vati zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vakure vachiziva nezvekodzero dzevanhu.
If rights are just in statutes and not with the people, then they are useless.
Kana kodzero dzikangove magwaro chete dzisingazikanwe nevanhu, hadzina zvadzinobatsira. Kodzero dzinofanira kuti dzidzidziswe kuruzhinji kuti vagodzidzidza nekudzinzwisisa kuitira kuti vagokwanisa kudzirwira.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaiLasto Mugwadi vatsinirawo izvi vachiti commission yavo iri kuita zvose zvainogona kuti idzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Vati chirongwa chehigh school human rights quiz ndeimwe nzira yekudzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzevanhu.
Takanangana gore rino nevana vechikoro nenyaya yekuti donzo riripo nderewo kusumudzira nekupa ruzivo kuvanhu, yatinoti promotion of education pachirungu. Saka kuna vamwe vanokwanisa kuzviita izvozvi kupinda vana vechikoro.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona sei ruzivo rweveruzhinji pamusoro pekodzero dzavo, vamugwadi vati vanogutsikana kuti vanhu vakawanda vaive kuziva nezvekodzero dzavo kana kuchitariswa zvichemo zvinounzwa kukomisheni yavo.
Vawanda vaakuziva, asi zvakadaro futi tinenge tichida kuti tirambe tichiinda kunze kuatisina mahofisi. Mahofisi edu ari muHarare nomuBulawayo muno muchete. Saka taishuira kuti tive nemaofisi kuprovinsi yega yega kuti ruzivo rwacho rwunyanyo svika kuvanhu.
Chikoro chePumula High School ndicho chakunda zvimwe zvikoro zvitatu zvange zviri mumakundano emibvunzo iri pamusoro pezvekodzero dzevanhu, uye chavana mubayiro wemadhora mazana mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti US$900. Mumwe mudzidzi wepapumula Elton Chirinda, uyo ange ari muchikwata change chiri mumakundano aya, atafara zvikuru kuti chikoro chake ndicho chakunda.
Ndikufara marise ma entitlements emunhu wese, hangeti kuti wakaita sei uri mutema, wakaita sei ndiye munhu wese.
Mumashoko kuvatori venhau, masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ati Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya uye vanhu vari kumbunyikidzwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende iri kushandisa zvirongwa zvekurwisa chirwere checoronavirus sechombo chekutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri ratiwo Commission of the African Commission on Human and People's Rights yakabuda nechisungo chakakosha zvikuru pamusoro penyika yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu ichiti iri kurwisa denda reCOVID-19. Sangano iri rinoti mashoko aya akauya mushure mekunge vamwe vakuru muUnited Nations muna chikumi vashora nyaya yekupambwa kwevanhu uye kutochwa. Asi hurumende iri kuti vamwe vari kuzvipamba nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, kunyange isiri kuferefeta nyaya dzimwe dzinonzi dzine umbowo huri pachena sekupambwa kwatawanda Mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu.
Tingati muZimbabwe chikuru ndechekuti vanhu vazive kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika, uyezve vatsvage nzira dzekuti kodzero idzodzo dziremekedzwe. Nekuti tinoona kuti gore rino kodzero zhinji hadzina kuzadziswa, hadzina kuremekedzwa, uyezve vanhu vanga vachimbunyikidzwa.
Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira vanhu pasi rose kuti vaendese kodzero dzevanhu pamberi muurongwa hwekuedza kugadzirisa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumashoko kuvatori venhau vaGuterres vati chirwere ichi chanyanya kukonzera matambudziko kuvashandi, vanasikana, madzimai, vakwegura, vakaremara uye marudzi madiki. Vatiwo vamwe vatungamiri vabva vatora mukana wechirwere ichi kudzvinyirira vanhu zvakanyanya. Zuva reInternational Human Rights Day izuva rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 mbudzi wega wega. Dinginira regore rino rakanangana nekutsvaga nzira dzekubuda munyatwa yedenda reCOVID-19 pachichengetedzwa kodzero dzevanhu kana kuti recover better, stand up for human rights. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Magweta ehurumende nhasi apikisa chikumbiro chamuzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, wavari kunetsana naye chekuti vapiwe gwaro ravo riri mumaoko ematare edzimhosva kuitira kuti vakwanise kuenda kunorapwa kunze kwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi, gweta ramuzvare Mubayiwa, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti muzvare Mubayiwa vari kurwara zvakaipisisa zvokuti vave kutogara nechiubhu inodhonza urwa mumaoko avo, ayo akakuvara pakaputika bhambu kuwhite city stadium kuBulawayo paiitwa musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Amai Mutetwa vati muzvare Mubayiwa vari kuda pasipoti yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa sezvo muZimbabwe musina ana chiremba vanokwanisa kuvara. Mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vamboti muzvare Mubayiwa vaunzwe kudare, asi pavaunzwa vaChikowero vazoti havasi kukwanisa kuvaona vachiita zvina zvazvinobatsira sezvo vasiri chiremba. Zvichakadai, gweta rehurumende amai Sharon Fero vati muZimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa. Vakaburitsa tsamba yevamwe chiremba vepachipatura chepari renyatwa vanzi vanonzi Dr. Magure, avo vati mutsamba yavo vanoda kuunganidzana chiremba vakawanda kuti vaone kuti chirwere chekuzvimba maoko nemakumbo china muzvare Mubayiwa chinorapika here. Amai Fero vatiwo muzvare Mubayiwa vanogona kunovhiringidzana nevafakazi kuSouth Africa uye vanogona kusadzoka kuti vazotongwa pamhosva yavari kupomerwa muno sezvo vari munhu ane midziyo nedzimba kuSouth Africa kwakare. Asa mai Mutetwa vati Zimbabwe neSouth Africa inyika dzakanyorerana chibvumirano chekuti vasungwa vanenge vachidiwa munyika mbiri idzi vanogona kusungwa vodzoswa kuzotongwa kana kuti extradition treaty. Vatiwo kunyange zvikanzi muZimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa, muzvare Mubayiwa vane kodzero dzekurapwa nachiremba wavanoda uye vati chiremba weSouth Africa uyu ndiye aivarapa vasati vambosungwa. Vatiwo murume wavo vaConstantino Chiwenga vari kunze kwenyika uko kwavari kurapwa nana chiremba vavanoda, saka nokudaro muzvare Mubayiwa vanofanira kupiwa mukana wekuti varapwewo kwavanoda kuitira kuti vagozokwanisa kumira pamberi pedare vakasimba pachatanga kutongwa nyaya yavo musiwandira 28 gore rinouya. Mushure mekunzwa mativi ose, vaChikowero vati vanoda nguva yekuongorora zvasvitswa kwavari mudare vasati vatura mutongo wavo muzuvara vasina kutara. Amai Mutetwa vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
The judge has reserved his ruling. Basically, we made argument. The state opposed the granting of the release of a passport for medical attention.
Mutongi wedare ati achatura mutongo muzuva raasina kutaura, asi tapikisana semagweta. Hurumende yapikisa chikumbiro chedu chekuti vapiwe pasipoti yavo.
Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive mune chimwe chipatara cheSouth Africa, asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yekuzeya mabasa akabatwa naambuya nehanda uye kusawirirana kwauya munyika nekuda kwechiumbwa chekuvaremekedza. Vari kutungamira basa iri vanoti havo riri kufamba zvakanaka. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikamu cheNational Museums and Monuments of Zimbabwe, Dr. Godfrey Mahachi, vati basa riri kufamba zvakanaka.
Saka tingati iko basa iro restatue yambuya nehanda pachayo inenge yaitawo progress ino yakanaka. Chasara ndicho kuti iko pamwe ino zvinoda kugadziriswa kana zviripo zvogadziriswa so that chinoturika chivakwa chambuya nehanda chinenge chichiita probably a good representation yambuya nehanda.
Kunyange hazvo pange pachitarisirwa kuti chivakwa ichi chichaturikwa svondo rino, vamahachi vati havakwanisi kutaura kuti zvichaitika here kana kuti kwete. Vachiti izvi zvinoenderana nekuti basa riri kufamba sei pachivakwa ichi pamwe nepachichaturikwa. Asi mumwe murayiridzi wezvidzidzo zvenhoroondo kana kuti history, asi asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose, asi zvingadai zvakaitwa kare.
It's a valid value too, so that it will remind the future generation heroines, my heroes and heroines are right out in Zimbabwe, independent. But considering our economy, there are more pressing issues that resources have to be channeled through Gwenda Ikoko, and we are expecting the church.
Mumwe Mukari Wemu Harare, va Jason Shumba, vauza Studio 7 kuti zvinhu zvakaoma munyika pari zvino, uye vanoona sokuti dai hurumende yakoshesa zvinhu zvinobatsira veruzhinji.
Panguva ino hazvina kukosha kunge tichikoshesa zvigumbwa izvi, hazvina zvazvinounza rubatsiro mukati menyika yeZimbabwe panguva ino. Zvara iriko izvezvi, vanhu vana mbeu tirungonzi tumbvudza, asi mbeu takachera makomba zatatase tapiwa mopedzera mari yose kuchiumbwa chambuya nani. Handiko kurangarira mbuya nanda muchitinyepera kuti ndobva waningira mvura.
Vachenesani Ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vanoti nyaya yekuti pari kuita mutauro pamusoro pechivezwa ichi inoratidza kuti hapana kuwirirana munyika pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chese chakanaka chinotambirwa chikwanza remutauro, zvakafanira kubuda kwakaita Mugabe. Munhu wese akangoendawo achingomwa achipembereka nemotikari.
Vama hachi vati hurumende inoteerera zviri kutaurwa nevanhu, uye bazi ravo rinotevera gwara rinodiwa nehurumende. Asi vati zvivakwa zvakaita sechambuya nehanda zvakakosha chose munyika, vachiti zvinoita kuti vanhu vazive kuti nyika yakabva kupi.
Saka inhoroondo yeZimbabwe yatinenge tichiita chicherechedzo chinoita kuti iko vana vanhasi nevamangwana vawane something physical, something tangible chinoita kuti iko chivarangaridze nehistory yavo iyoyo nokuti yakakosha.
Ambuya nehanda vakasimudza mweya wehondo muchimurenga chechipiri, zvakapa kuti Zimbabwe iwane kuzvitonga kuzere muna 1980. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vabatana nenhengo dzebato ravo remaRepublicans mudunhu reTexas nemamwe matunhu kukwidza kudare nyaya yekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzisatambirwe muchire mekukundwa kwavo navaJoe Biden vebato remaDemocrats. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare negweta guru muTexas vaKen Paxton. Dzimwe nhengo dzedare remaRepublicans dzakakwidzawo nyaya kudare kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mudunhu iri, asi dare reSupreme Court rakati pakanga pasina humbo hwakakwana uye vatongi vose vematare mapfumbamwe vakatenderana nemutongo uyu. VaTrump vari kuti mamwe matunhu haana kutevedzera mutemo sezvo aiti ari kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi matare mazhinji arasa nyaya zhinji dzevatsigiri vavaTrump achiti hapana humbowo huri kuunzwa kudare. Asi vamwe mubato ravaTrump vari kuti zvavari kuita kupedza nguva. Senator John Corin vebato remaRepublicans vatiwo havaone zviri kuitwa navaTrump nevamwe muTexas zvichishanda, nekuti muAmerica matunhu ose ane kodzero yekuita sarudzo sezvino mutemo yavo, nekudaro Texas haingapindire mune zviri kuitwa ikoko. Senator Mitt Romney vakambokwikwidza vakamirira bato remaRepublicans vatiwo zviri kuitwa zvinoratidza kushaya njere. Zvichakadaro vaBiden svondo rinouya vari kutarisirwa kuenda kudunhu reGeorgia kunobatsira kutsvaga rutsigiro vaJohn Ossoff navaRaphael Warnock, avo vari kukwikwidza musarudzo mbiri dzakakosha zvikuru dzichaburitsa pachena kuti ndiani anenge achitungamira mudare reSenate. VaBiden pari zvino vari kuita basa vari mudunhu ravo reDelaware vakamirira kutora mhiko musi wa20 ndira vozopinda muWhite House muWashington DC. Mune imwewo nyaya, matikitivha eFBI anonzi ari kuongororawo mwana vavaBiden vaHunter Biden panyaya yokuti vaibhadhara here mutero uye kudyidzana kwavo nevamwe vana muzvinabhizimusi vekuChina. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza mudunhu reTigray iro riri kurwisana nehurumende yeEthiopia vanoti havasi kuziva kuti hama dzavo dzakasara dzichapona here muhondo iyi. Madzimai ari kuenda muupoteri kunyanya kuSudan anoti kunyangwe aiedza kudzivirira vana vavo kuti vasaone mitumbi yevanhu vainge vakafa mumigwagwa, vamwe vana ava vaizozviona votanga kubvunza kuti ndiani ainge auraya vanhu ava. Hondo iyi iyo iri kushorwa ne United Nations yakatanga munambudzi. Afghanistan ne Iran dzaparura nhasi njanji inobatanidza nyika mbiri idzi. Paine tarisiro huru yekuti izvi zvichabatsira zvikuru munyaya dzekutengeserana mudunhu rose uye kushanya. Njanji iyi yakareba makiromita 225. Vatungamiri venyika mbiri idzi vaAshraf Ghani vekuAfghanistan navaHassan Rouhani vekuIran vataura pakuparurwa kwenjanji iyi pamadande mutande sezvo vanga vachityira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kukandirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nebato rinopikisa reMDC Alliance zvichitevera kuputswa kuri kuitwa dzimba nezvivakwa zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare. Nezuro munyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vakanyora gwaro vachishoropodza bazi rezvekutongwa kwematunhu, gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, gurukota rinoona nedunhu reHarare vaOliver Chidau, pamwe nevari kufambisa mabasa ebudiriro mudunhu iri vatafadzwa muguti vachiti kuputswa kwedzimba uku kwaita kuti mhuri dzirasikirwe nepekugara pamwe nepfuma uye kuti kuri kuitika munguva yekunaya kwemvura. Asi vachinyorawo padande mutande reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo urongwa hwekuputswa kwedzimba muHarare chiri chisungo chakaitwa nekanzuro yeguta iri. VaMangwana vatiwo kanzuro yeHarare yakatoenda kumatare edzimhosva ichida kuti ipiwe mvumo yekuenderera mberi nekuputsa dzimba dziri kunzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Asi vamwe vave kuona chiitiko ichi sechave kushandiswa sechombo chezvematongerwo enyika mukurwira masimba pakati pebato riri kutonga nerinopikisa reMDC Alliance muguta reHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom pamwe nemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka remadzimai muMDC Alliance amai Barbara Tanyanyiwa vari kuUK zvakare. Tatanga nekubvunza amai Tanyanyiwa kuti vanoti kudii nekuputswa kunonzi kuri kuitwa dzimba nekanzuru iri pasi pebato ravo.
Maisa vakandemiri, zvino zvinosuwisa zvikuru nyaya iri kuitika kuHarare kubatsirwa kwedzimba kuri kuitwa vanhu zvino zvinorwadza. Zvikuru sei inini ndiri mudzimai ndinoona kuti zviri kunyanya kuafekta madzimai akawanda vana vari panze kuri kunaya. Tinozviziva kuti maguta akawanda ari pasi peMDC asi hapana munhu asingazvizivi kuti malocal authorities ari pasi peministry for local government inova ndiyo iri kutungamirwa navaJulai Moyo vanobva kubato reZANU PF. Saka izvozvo hazvinidzi rocket scientist wakandemiri kuti zvizikane vanhu vanozviziva. Ndofunga kana mukatarisa pane vhidhiyo yakambobuda ichitenderera yakabudiswa navamunangagwa vachitizvo chero macouncils ari pasi peMDC tichavaita kuti vatadze kushanda hazvizozoita nokuti ivo vanoona everything malocal governments ndavo zvese ndezvavo. Ndofunga vhidhiyo yachona iyo muchikuiziva. Saka vakatobvuma ivo pachavo kuti ndivo vanotonga macity councils kana kuti malocal councils. Saka iyo hainei nechekuita neMDC Alliance.
Ndikubatei muromo, regai timunzwa kuna Dr. Mavaza.
Mai Tanyanyiwa havatikunzwisisa matongerwo anoitwa local government. Local government inotongwa nelocal authority, which is the council. Saka inaHarare, the council inoranwa neMDC. Kubva pana meya, council yaHarare inotongwa neMDC. And maminutes ecouncil akaapprova kuti maillegal structures ainge achipunzwa. Saka our argument ndeyekuti dzimba idzi kunyange ari maillegal structures, why now makuzopunza kuchinaya? Kopa dzaivakwa kusvika yapera yatsinirwa vanhu vekanzi vasingaone kuti vari kuvakwa zvinhu zvinoillegal. Why did they wait vanhu vapedza mari mukuvaka kupfirira sewage pipe nemagetsi? It's actually a settlement yatovako kuchiwasia musango, kuchiwasia vasina bekukara. There must always be an alternative.
Maita nyanyiwa, imimi kana kanzuru yenyu ya Harare isine inechekuita na kupukanya wakutu kwa Mzimba. Dai vashandika na vekanzuru, wasi ngato zumbu vifanele mga wachuhuni kwa wari pa makatapira, wari pa mberi mku shanda kuita basaya. Nukuti kutongo participator kune kuchita kanzuru, kura kiza oti muru kutambira shirukuitu kwa shamuru kuti shirukutu nga miru wane urumendi.
Ma employees, council wa ukandemiri, awa report direct kuna mayor, dofu katese tinojiziwa, kune procedure. Wapi yuma directives na mea. Tese tozo wati mea wangu waka sungwa. I politics waka demiri mea wangu waka sungwa. Jese njitu jaka itu kwa mea wasipo. Saka kutijinza ndi mea ndiwe MDC. Saka mademolitions. A itu kwa nikuti mea approve mademolitions. I politics irubitika ipa. Jwa tuta wangota orandezo kuti. Jokuti tisikwere tisikati zana nyoka menu. Tino ziziwa nyaze kwa harari tino ziziwa kuti. Kana pakujitu kwa my elections. Kwa wano wano piwa lendi isipo wanopiwa lendi ipasinga kodzeri kuti vanhu vavake vachizviziva zvavo vachiita kuti vatsvake mavhoti kana vavhoterwa vakuchitanga manje kushungurudza vanhu hazvinakidze vakandemiri tingataure panapa tichikandirana nyoka mhenyu but zviripo ndezvekuti vanhu vari kutambura and this is wrong and this is bad. It has got nothing to do with MGC, this demolition.
Dr. Mavaza, zvataurwa namaita nyanyiwa izvi.
These of years, we speak, the council has been ordered to stop the demolitions. If you have enough notice, and it's a time we are going to demolish these properties. But I think my challenge is around BCC, local governance. Number one, mayor has three other directions, or directive area. Mayor would be arrested or not, the council keeps on working. Number two, my council workers are instructed in the government, as my civil servants, and to one council. Council, you know, around them are councillors, and the mayor are the executive in charge. And again, Munona kuti mapurisa are the people who are demonstrating fights. I was mapurisa a woman, I was mapurisa a nika, mapurisa a kanzu, do an enga aripo, a chimbozao, and I didn't think on you, but the quota quota politics is usually by chain.
Avangalari Nengwe Zano PF, Wachongo Rajamatungarwe Nika, Dr. Simba Mavaza. Manzwo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka remadzimai muMDC Alliance amai Barbara Tanyanyiwa. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain Studio 7. Chedu che live talk women's round table chatinotaura nezviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 p.m. Nasi tiri kutarisa zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day riri kuuya mushure mekupera kwemazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba. Tichatarisawo nezvesarudzo dzemuamerica umo mutungamiri wenyika vaDonald Trump voedzazve kuenda kumatare kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Munhu mumwe chete ofane chirwere checovid-19 muHarare nezuro, apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika zviuru 11 kana kuti 11,000. Hurumende yoramba kuti muzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana naye aende kunorapwa kunze kwenyika. VMDC nezano PF vona kurirana nyoka menyu pakuputswa kwedzimba kubudiriro muHarare mvura ichinaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vobatana nevamwe mudunhu reTexas kuda kuti dare rirase mamwe mavhoti avaJoe Biden avo vakasarudzwa kutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewinews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.